Chora nzira yako msoja uyambuke. Ugagwira go munda pota usazike. Ugarova ngoma vanhu ngavasimuke. Shaura kana kune varere vamuke. Vanhu vakafara wava muserendende. Vanhu vakafara wava muserendende.
Yeah.